Vashtaura nevatori venhau muHarare sachigaro weAfrican Union amai Nkosazana Dlamini Zuma vati sarudzo dzemuZimbabwe dzichaitwa zviri pachena.
Of course they all talk about the issue of the special votes, and some of them talk about the media, that they don't have enough access to the media. But on the whole, we got the impression from all of them that the preparations up to now are satisfactory.
Amai Zuma vakurudzira kuti vanenge vasina kufara nezvinenge zvabuda musarudzo vasaende kunoratidzira mumigwagwa, asi kuti vaende kumatare. Asi vatsvangirai vati zviri kutaurwa naamai Zuma hazvina musoro, uye zvinoratidza kuti vane divi ravakarerekera panyaya dzezviri kuitika muZimbabwe.
For one to say that none of the principals have raised these issues, it's not only unfortunate, but it's downright misleading.
Vaenderera mberi vachibato ravo rakawana mamwe mapepa akavhoteswa nemapurisa nemasoja vakakumbira kufanovhota pamberi pesarudzo dzemusi wechitatu ari mumabhini, vachiti zvavapachena kuti pane kubirirwa kuri kutoitwa. Vatiwo commission inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission haizi kushanda yakazvimirira, vachiti izvi zvichaita kuti commission iyi itadze kufambisa basa zvakanaka.
We wish to express our doubt whether they are in control. Look at the chaos that took place during the special voting.
Vatsvangirai vatiwo havasi kufara nekusapiwa gwaro revavhoti revoters roll, kunyange zvazvo kwasara mazuva mashomanana kuti sarudzo idzi dziitwe, uye vati vanyorera commission iyi tsamba nhasi kuti vapiwe gwaro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.